Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 31, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuChipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inoti manyepo kuti mnyori mukuru webato iri va Douglas Monzora vambomiswa basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance kuChipinge vanoti vakarwiswa nevanofungidzwa kuti vatsigiri veZANU PF vakakuvara zvakaipisisa nezuro ndokubva vaendeswa kuchipatara. Mumwe wevanhu vakarwiswa ava vaEdson Muchape vanoti vakarohwa vakakuvadzwa uye kupisirwa musha nevatsigiri vavati ndeveZANU PF. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi.
Kona tangu papa shop ndoba takazona parikutoya timu rakawandisa munoisanga nemabhemba mamachete ayaya nematemo nematanda emagampos ndakauti maMDC mauya kuno muchikambena ya MDC kunoku saka vaingoita ndidite saka iscountryport 3 nomwe mudhara nomwe anonzi Dalaston akapatema wangu nakuti vanhu ava vari kuuya vakawandisa vachibva vatiza vari 3 mumwe wacho anonzi Dalaston akaponera muti toma akanohwanda mumbara mzata kazo tiza yaki kufamba se hiyo wangu watu shika kudawara kwa kututanga kutondiponda paeta kutonditema tima ni mabemba haya
saka maka kuwara shaka di
aa ndaka kuwari sasa kanganyisa musana wese kumeso kumapasite toka hapa waka tema ni mamachete ya pakukumbaba waka tema ni demo
saka hiko shino muriku upi
ndiriba kipinge hospital
muriku upu wana rubetzeru irasi rwekurapwa
aa nangu tengo mbaa mwede mkansula waripo ndovaka tenga matablets vanga nyorwa pana pane nachiremba
makakwanisa here kusitsanya yenyu kumapurisa
ya takaenda kunezura before Saturday bakubozi nakazoriskiwa nezuro ndakazotorwa kubva iko kunezuro na honorable Livingstone Zuma wechipinge central saka patayamo chingo tibvei pagomo pamba patandiri pandakazonorarirapo ndopatakasangana nemapurisa ariko tu angu achiuya kuzonzwa nyaya dzachona dzakamira sei vakazorekoda statement yangu nevamwe mai vakanga varipo ipapo vakazongotemwa panapa mhanza panapa nedzemba iroro
saka mapurisa ari kutaridza here sekuti vakatora matanho ekusunga vakaparamaka
mapurisa so far vasati
rubatsiro rwamuri kuwana pari zvino kubvawo kubato renyu nderupi
rubatsiro rubva kubato zvese zvazvokudiwa vari kuedza kuita izvi pane pavada kuti nditransfer ndiende kune chimwe chipatara.
Avo vanga vari nhengo yeMDC Alliance vaEdson Muchape vachitaura vari parunhare vari muchipatara chekuChipinge. Vakamirirawo MDC Alliance musarudzo yakanzura muWard 14 amai Laina Madanyika vanoti mudunhu ravo hamusisina kumira zvakanaka sezvo vanhu vari kupisirwa misha vachinzi vakavhoterei MDC Alliance musarudzo. Mapurisa ekuChipinge Police Station anoti akatambira nyaya iyi asi achiri kuferefeta uye hapana atasungwa. Hatina kukwanisa kubata vakakwikwidza vakamirira ZANU PF musarudzo yemumiriri weChipinge Central muparamende vaRay Machingura kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga yakadzimwa. Tabata amai Madanyika kuti tinzwewo zvakaitika.
Ndingati nechiitiko chakaitika zvinotorwadza nokuti hazvi hamusi muvega saka ndiri kushaya kuti kana ivo vechiti vakahwina kana kuti vakushanda vari semutungamiriri kana kuti sevatungamiriri vanoitire hutsinye hwekuti vangati wavaona chete vanenge vachiponda vachipisa dzimba nekuti ikoko kwakaitika chiitiko ichocho vakabva vaenda pamba pavanga vachigara ipapo vakandopisa nedzimba dzacho muno maagenti edu akatotiza augara kumozambique nekutretenwa kuti mukangogara mumba kana kurara mumba vanenge vachiuraya nini zvinosvika pakutishunguruka
mapurisa ari kutiwo kudii nezviri kuitika izvo
hatisi kuona kana rubatsiro isu nekuti kubva nezuro kwatakaendako kusvika tiuye pachipatara hatina zvatambonzwa kuti pane vabatwa kana kuti pane zvakadii sekutemwa-temwa kwakaita munhu zvakadai
avo vanga vari amai Laina Madanyika vachitaura vari parunhare vari kuchipinge Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachiti zvirongwa zvecommand agriculture nepresidential input scheme hazvisi zvematongerwo enyika uye hurumende yavo icharamba ichitsigira zvirongwa izvi sezvo zviri kubatsira nyika kuwana chikafu chakakwana. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vati zvirongwa izvi zvaita kuti nyika iite goro rakawandisa uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira. Vati kubudirira kwecommand agriculture kwakaita kuti ivandudzwe kusanganisira zvirimwa zvakaita segorosi, zvipfuyo zvakaita semombe pamwe nehove. Vati zvirongwa izvi hazvisi zvematongerwo enyika sezvinotaurwa nemapato anopikisa munyika uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira. Vamunangagwa vati hurumende yavo inotsigira Harare Agricultural Show pamwe nezvirongwa zvayo zvakaita semusangano wayakaita svondo rino wevarimi nemabhizimisi. Vati mashow emamwe matunhu munyika yose anofanira kudzidza kubva kuHarare Agricultural Show uyewo vati vachakurudzira hurumende dzematunhu dzichaumbwa pasi pehurumende yavo kuti dzikoshese zvirongwa zvevarimi. Vamunangagwa vakurudzirawo makambani akazvimirira kuti atsigire mabasa ekurima kuitira kuti nyika ikwanise kutengesa zvirimwa zvayo kunze sezvayaiita kare. Mukuru weZimbabwe Agricultural Society varongi veHarare Agricultural Show Vangoni Kudenga vati chirongwa chavo chakabudirira zvikuru gore rino uye huwandu hwevairatidzira zvirimwa hwakakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kana zvichienzaniswa negore rapfuura. Vatiwo ivo nekomiti yavo vari kuziya pfungwa dzakapiwa nevamwe kuti Harare Agricultural Show isandurwe kuve National Agricultural Show sezvo ichipindwa nevarimi nemakambani kubva mumatunhu ese munyika. Mutungamiriri weGrain Millers Association GMA vatafadzwa musarara vaudza Studio 7 kuti makambani ari musangano ravo ave kutotsigira varimi nechakare.
Saka isu seindustry turi kumira nevarimi sezvo takanga tichiita makore apfuura uyezve tine zvirongwa zvatoda kuita mugore ra2019 pamusoro pekurimwa kwegorosi, chibage, soyabeans nesunflower. Saka tauya pano zoparutsigiro kushow ino uyezve zvakare kupo patinapo kune ava vahwina munyaya dzelivestock farming.
Pashow yegore rino GMA ndiyo yapa mubayiro wezviuru zviviri nemazana mashanu emadhora kukambani yeGushungo Dairy iyo yatora mubayiro wekutanga pachikamu chevarimi vanochengeta mombe. Zim Parks and Wildlife Management Authority yatora mubayiro kuita basa rayo zvakanaka. Mukuru wekambani vaFulton Mangwanya vaudza Studio 7 kuti vafara chose nekukunda kwavaita.
Zvakadai hazvibudi kana kukangori kuri 1. Saka ndinoda kubelieva kuti management yangu yese nemawekers ari unders vari kushanda pamwe chete kuodera because time yatakatora yekuprepare was too limited.
Kambani yeSeedco ndiyo yawana mubayiro wekutanga pamakambani ese airatidzira gore rino. Kwozotiwo Zimbabwe Broadcasting Corporation ndiyo yawana mubayiro pamakambani ese ezvenhau akapinda pashow yegore rino. Varimi vahwina mubayiro inosanganisira dzimotokari, mari nematarakita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varikusimuka nasi vachienda kuChina kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Musangano uyu wakanangana nezvekutengeserana. Vamunangagwa vakatarisana nedambudziko guru rekugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Zviri kubuda kubva kubazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats. Zviri kuratidza kuti zviri kutengwa neZimbabwe kunze kwenyika zvakawedzera nezvikamu makumi matatu nematanhatu kubva muzana. Mari yezviri kutengwa kunze kusanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari nemagetsi nezvimwe zvirimwa yasvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu yemadhora zvichienzaniswa negore rapera mukati memwedzi minomwe pasingaverengwi ndira nemwedzi wapera sezvo michina yezimura inonzi yaisashanda zvakanaka. Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zimbabwe yakakwanisawo kuti wedzerei zvayakatengesa kunze uye ine zvakawanda zvainokwanisa kudzidza kubva kuChina.
Hongu iri dambudziko ragara rine Zimbabwe rekuti tinotenga zvinhu zvakawanda kupfuura zvatinotengesa. Zvinova izvo zvinozotikonzera dambudziko rekuti tiwane cash yayo ndosaka iri kushaita noti kudya kupfuura zvatikugadzira. Asi tichitarisa pagore rino iri zviri kuratidza izvo zvacho zvatiri kutenga nezvatiri kutengesa zvese zviri zviviri zvakakwira. Zvinova izvo zvinobva zvatitati zvinoratidza kuti indastry yedu masenzero airi kuita anenge asumuka. Nekuti industry ikasumuka masenzero ayo inenge yakuda kuchi atimutuma raw materials aya ndiwo mamwe atobva tatanga kutenga akawedzera. Makambani edu iwopo anowedzera kugadzira kuti aenderane nematengero ari kuita zvinhu aakuda maraw materials. Saka ndo zvikuita kuti zvatiri kutenga zviiwande. Asi tiri kuonawo kuti zvatiri kutengesa kunze kwenyika zvakakwira. Saka zvinova kuti zvese zviri zviviri zviri kukwira. Ende tichiongorora zvatiri kutenga pari kuonekwa kuti pane zvatiri kutenga paipa hatisi kungotenga zvekudya chete. Pane zvidimbu zvezviri kutengwa kunze kwenyika iri mishina yekuzogadzirisa zvinhu. Chinova icho chinhu chatoti chakanaka. Nekuti mishina iyi ichazoshandiswa kugadzira zvinhu ramangwana. Zvinova izvo zvinobva zvadzikisa pasi chii. Zvatiri kutenga zviri zvinhu zvakapera kugadzirwa zvokuti zvikangouya tobva tangozvidya chete.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vakananga kuChina uko. Chii chingadzidzwawo neZimbabwe kubva kuChina tichitarisa nyaya dzekufambisa zvakanaka mabhizimisi nekugadzirisa upfumi?
Nguva ino yayo kuti tichivaka ikonomi yedu ende tiri kuzvitambira kuti chii tiite zvakataurwa zviya zvokuti nyika yedu ive yasimukirwa ive yemiddle income economy mugore ra2030. Saka tauda kuona kuti isusu ngatipiwa mukana semabhizimisi tiende kumberi. Basa rehurumende nderekuti ritigadzirire mikana iyoyo yekuti tikwanise kana isusu kana tiita zvatoenda choda chete kuti tiite mari. Tikawana mukana wekuita mari tobva tavaka mabhizimisi ichi anoita basa rinenge richidiwa muno muZimbabwe. Izvozvo zvakafanira kuChina vakatangowo vachiita kunge vari kuita kukopa. Tikuri kuzvikurudzira kuti isusu ngatiitewo seizvozvo. Vana vedu vaya vanhu vakatikaisa kuchikoro vari kuti vanoshaya mabasa ngatibatsirane navo nehurumende tichibatsirana nemayunivhesiti yedu tive tinosumudza nyika yedu.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Christian Alliance rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kukoshesa kuzvitonga kwematunhu devolution sezvo zvakanyorwa mubumbiro remitemo yenyika. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wekunamatira kuti vaMnangagwa vatevedzere zviri mubumbiro remitemo. Nhengo dzesangano iri dzati vaMnangagwa vanofanira kuratidza museyano nematongero eaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakanga vasingaremekedzi bumbiro remitemo yenyika. Mukuru wemabasa muZimbabwe Christian Alliance Reverend Hussein Sibanda vati vanoviba kuti vaMnangagwa vachakoshesa izvi pamakore mashanu avava kutungamira nyika.
Okay, so no kosha is that Nyayo devolution must now be implemented because we had my political parties ese achiita ma promises kuti vacha implement this devolution. But now even here President Mnangagwa when he was talking to inauguration he made a commitment kuti vachaita devolution. So now I think it's critical that we go from talking to implementation.
Imwe nhengo yesangano iyi iri mumasvingo Pastor Sonikis Chimbuya vati nyaya yekupatsanurwa kwekutongwa kwematunhu inoita kuti budiriro mudunhu riitike nekukasira vachiti matunhu mazhinji munyika akasarira nekuti zvose zvinoitwa kuHarare.
sevano wamasvingo vagari vemasvingo tiri kutarisira isu kuti kana hurumende ikaita devolution masvingo seprovince inenge yakugona kushanda ichishandisa zvinhu zvainowana even muupfumi hwayo kana kuti mari dzinenge dzakugona kuwanikwa padhuze madevelopmental issues hachatori nguva yakareba kudevelopiwa torai masvingo Lightbridge Road yatora makore mangani ichigadzirwa
vechidiki vanotiwo vanotsigira kuzvitongwa kwematunhu achiti zvinoita kuti vawane mabasa mumwe wevechidiki Muzvare Sipiwa Bhiza vati kuzvitonga kwematunhu kunogona kubatsira vezera ravo uye kuchiunza budiriro masvingo
isusu semayouthwo ndinotova munangwa gadai vakwanisa kuimplementawo devolution muprovinci medu kuti isusu semayouth tikwanisewo kuzowanawo mubato yemaoko takazvimirira kuno kuprovinci kweduwo
kweta rinoshandira masvingo uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatapiwa gondo vanoti vamunangagwa vanofanira kuratidza chido chezvematongerwo enyika voparura urongwa hwokuzvitonga kwematunhu sezvo zvichibatsira kusimudzira upfumi hwematunhu
chokwadi chiripo ndechoti hurumende iri kutyora mutemo pakusasa devolution but nyaya iripo ndeyekuti nyaya iri paviri constitutional matter nepolitical matter saka vanhu kana vachida devolution chero vakaenda kuconstitutional court vakawana judgment but chikuru ndechekuti government pane political will here yekuti vaimplemente devolution kana pasina political will yokuimplementa devolution chero tikada tiende constitutional court zvinogona kutora nguva saka nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vanofanira kunguva nepolitical will kuimplementa devolution nokuti ine maeconomic advantages akawanda pakuti each province inowanawo more weight yekukontrola ikonomi yayo plus government inova accessible kuvanhu vari padhuze saka devolution chinhu chakanaka
bumbiro remutemo wenyika rinosungira hurumende kuti isiye matunhu achizvitonga kubva pakatambirwa bumbiro idzva muna 2013 kusvika pari zvino hurumende yezanupf haisati yazadzisa zvinodiwa nebumbiro remutemo ndakamirira studio 7 masvingo ndini Kandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wava John McCain wachengetedzwa nhasi muUS Capitol Rotunda panguva iyo vanhu vemuAmerica vari kuchema munhu akashanda kwenguva yakareba mudare reSenate uye ari gamba rehondo. Mutumbi wava McCain wakasvika nezuro muWashington uchibva kuArizona. VaMcCain vakashaya nemugovera wapfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa nemusi wesvondo muMaryland. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBill Clinton nemudzimai wavo Hillary Clinton, Reverend Jesse Jackson, kusanganisirawo vaimbi vane mukurumbira, vaungana nhasi muDetroit vachirangarira Aretha Franklin, muimbi akashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Franklin akashaya ava nemakore makumi manomwe nematanhatu uye achavigwa kumarinda eWoodlawn Cemetery kuDetroit. Makanzura eguta reBulawayo atoreswa mhiko nhasi zvichitevera kusarudzwa kwaakaitwa mwedzi wapera. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Makanzura makumi maviri nemapfumbamwe emaward ose emuBulawayo atoreswa mhiko muguta iri nhasi. Kanzuru yeBulawayo ine makanzura mapfumbamwe echidzimai. Asi chiitiko chekugadzwa kwemakanzura ichi chambovhiringidzwa nevamwe vagari avo vange vachitsutsumwa mushure mekunge mumwe wemakanzura vaArnold Batirai vasarudza kutora mhiko yavo muririmi rwechishona. vamwe vagari vange varipo vada kurova vabatirai vachivati vazvidza vanhu nekuita uku asi vabatirai vati ikodzero yavo yekutaura nerurimi rwavanoda kana rurimi urwu ruri rwemuZimbabwe. Mumwe wemakanzura matsva vaFelix Maka vati vanotarisira kuita basa ravo nemazvo kuitira kuti guta ribudirire.
Tino chaaddressa nyaya dzecorruption tomeka shua kuti zvatinoita zvese zvinenge zviri transparency nekugadzirisa Bulawayo kuti inyatsomira nenzira dzakanaka.
Munyori weguta reBulawayo vaChristopher Dube vaudza Studio 7 kuti makanzura achasarudza meya nemutevedzeri wake pamusangano uchaitwa nemusi wechipiri svondo rinouya.
Meeting yekutanga yecouncil ichaitwa neTuesday 5 September nenguva dza 4 pm ndokwatinozosarudza meya nadeputy.
Semine mamwe maguta munyika Bulawayo yange iri pasi pekomisheni yakasarudzwa nehurumende. Mune imwewo nyaya, moto usati wazikanwa kuti wakatanga sei, wakaparadza zvinhu zvakawanda zvevamwe vanhu vanotengesa paUnit Village muguta reBulawayo neZuro Manheru. Munyori mukuru wemasaka neTraders Association unove mubatanidzwa une flea market iyi amaisipoku Hlesibanda vati nhengo dzavo makumi mana dzakaraskirwa nezvinhu zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora.
Ndakasvika pano around 25 to 10, there was a big inferno. Zvinhu zvichitsva and parikunzi pakatangira aite particular stands near the restaurant and the fire quickly spread. Fire brigade yakazouya kadzima moto wacho. Zvakatora nguva ingade kuite hour 2.5. Mastands atra the total yataona anosvika iwo makumi mana. Vanga vanhu vachibva kunohoda because state chigadzira kuvhurwa kwezvikoro. Normally tinoisa stock yakawanda. Takatarisirawo kuti kana zvikoro zvakunovhurwa vanhu vanenge vachitengawo zvinhu zvakaita semasechel, maschool shoes zvakangodaro-daro.
Pane vanhu vanopfuura zana nemakumi masere vanotengesa vari paUnity Village kunyange hazvo nhasi pange pakavharwa sezvo mapurisa ange achimboferefeta kuti moto uyu wakatanga sei. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Tauraishava.
MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti tsamba iri kutenderera pasocial media ichiti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa haisi yechokwadi. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda vanoti tsamba iyi ndeyemanyepo uye mabasa ezanupf ekuda kuparadza bato ravo. Dr. Sibanda vati vachamisa navamonzora vari kushanda zvakanaka mukusimbaradza bato ravo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Sibanda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Hatingaite chokwadi nekuti tsamba yacho inoratidza kuti yakasainwa nemushandi webato. Vashandi vebato havasaspendi maprincipal authority ndo mapolitician izozo zvinoitwa maorgans eparty ari political. Naizvozvo zvotoreva kuti tsamba yacho ndeyekunyepa.
Munofunga kuti akanyora tsamba yacho angavani?
Izanu kana nokuti tinoziva kuti ine urongwa hwakaiswa mari yakawandisa zvikuru sakuti kuvadze MDC nekuparadzanisa utungamiri hwayo in 6 months. Saka tinoziva kuti ndo zvimwe zvezvivongwa zvinobva kubato rezano.
Ko ivo vamunzura navachamisa vari kushanda zvakanaka havo here?
Vanga vari mumeeting yeNational Council musi weWednesday vachishanda zvakanaka zvikuru sa vachiurirana kuti bato roendera mberi sei. Tinotoziva kuti pane urongwa hwepart hunosanganidza vanhu ivavo asi hazvina basa kuti vanofarirana here kana kuti havachakushanda chekuti purezidendi vakabata musangano vachiendera mberi.
Asi mutsamba iyi hamuna chinhu chechokwadi chirimo kana chidiki acho?
Hapana zviri papo.
Saka vaviri ava vari kushandavo zvakanaka mubato renyu pasina kusawirira?
Makavaona kapa National Council meeting yakaitwa mazuva maviri apfuurayo. Dai panga paine crisis ka yaitaurwa ipapo. Zvino vanhu vakabuda musangano vachiwirirana zvakanaka. Asi kuramba tichitaura nyaya iyoyi kutoita kuti ite kunge pane nyaya.
hapana zviripo tinotoziva.
Chamungade kutaura kuvatsigiri venyu ndechipi?
Chikuru sacho tinoda kutaura chinonangana nevatapi venhau. Kana paine zvinhu zvikuru zvakaita seizvozvo, vanhu ngavatarisire kunzwa kubva kuna president.
Nesuro makati muri kuenda kumatare edzimhosva nenyaya yemusangano wekukwekwe, zvakamira sei musangano wemusi wesvondo?
Musangano unoendera mberi kusvikira bato rati aiwa hazvichaita kuita musangano.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zvematongerwo enyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Mukutaura naSoli Save, ini ndaida kutaura nenyaya yemusangano waida kuitwa navachamisa wekukwekwe.
Taurai tinzwe.
Ndiri kuona vari rekumapurisa vari kuti havafaniri kuti vaite musangano nenyaya yekuti hei kune chirwere chetaifodhi chichi, nekuti chirwere chetaifodhi chiri kutaurwa ichi chiri kuperu. Saka hapana midzi yekuti vangarambidza vachamisa kuti vaite rali yavo. Ndiri kuona sekuti zvinenge zvakutoratidza kutoti hurumende iripo yakutoita udzvanyiriri.
Mukutaura naAaron ari kuCape Town.
Taurai tinzwe.
Zvinhu zvakatongwa vamunangagwa vakaiswa pachigaro. Right. But now tikatarisa nyaya yekutanga yavari kuita yekuti izvoni vari kutora mainquiries of commission yekuti azotarisa nyaya yakaitika musi wa1 Agasti, of which zvinhu zviri pachena kuti ami chaiyo chaiyo takatarisa amika ama haimbobuda mubarati isina kuita isina command from the head chief yemacommanders. Saka ivo vamunangagwa ndo vanonyatsoziva kuti alright ndiani akatuma, of which it is clear that kuti vari kunzvenga the right person akaita sei akatuma vanhu. Inyaya iri pachena, inyaya yekuti vada kungotsvaga chete kuti vatima opposition party.
Muri kutaurona Albert Mpingo.
Koma Albert, makadiko kuAfghanistan huko?
Aiwa, kuri kuAfghanistan kuri raiti zvako, tiri kuchengetwa naMwari.
Muri kuitei ikoko kuAfghanistan mukoma Albert?
Muri kushanda.
Hatisati tambonyatsonzwa maZimbabwe nakawanda achitaura kuti ari kuAfghanistan. Kwakamira sei?
Aiwa, kuizvesho hakuiti maZimbabwe dakawanda bhozi. Kunoda vanhu vane hana bhozi, kunosisa kune hondo. Saka handezvokuti simba. Chokwadi, ndoda kumhurisawo sari kuchirongwa pazuva ranhasi ndichifarawo kuti makwanisawo kundifonera.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa rwendo rwavamunangagwa rwekuChina. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuChipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti manyepo kuti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.